A very, 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 very good evening to you, Zimbabwe. This is The Connection, live talk coming to you live from Voice of America in Washington, D.C. I'm your host, Mike Ore.
And I'm Evan Sininga.
Once again, good evening, Zimbabwe. I am your host, Mike Hove, welcoming you to The Connection Live Talk, our youth segment that targets issues in relations to youth. Be it success, be it troubles, we talk about it all. Today, we are having a very, very, very special segment. We're going to be opening the mics to several different youths who are representatives of several different political parties, whereby we're going to have a debate. They're all going to be telling you the issues that are within their parties. They're going to be talking about how they're looking towards uplifting you as the Zimbabwean, in particular, the Zimbabwean youth. So, folks, make sure you join in today. Today's your day.
Let's get connected. We have our several different Facebook platforms. Come and join us. Those are VOA Studio 7, VOA Shona, and of course VOA Ndebele. We can also get things going on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318.
And that's right, folks. My brother over here said it perfect. But for those that are looking to join us live and call in live into the studio, the number is 001-619-2077. You can see it at the bottom right there where it's written www.voazimbabwe.com. The number is right there. Once again, 202-619-2077.
We are also streaming live on the internet at voazimbabwe.com, voashona.com, and voaindebele.com.
Yep. And again, for those that are joining us, because I know some of them, you don't catch us at the top of the hour. Some of you always come in halfway, a quarter, a third to the program. So, let's break it down what's going on today. Today on The Connection, we're opening a panel. We are opening the mics to youths that represent several different political parties. Now, some of you are going to want names, so we'll go ahead and give you names. We're going to have the likes of, we're expecting to have the likes of Louis Matsutsu, who is a representative of ZANU-PF, and of course the notorious Bondo, who is a representative of MDC, Brian Ngube, who is a representative of ZAPU. Please, my apologies, Brian. ZAPU, and of course, we're going to have a special one for you, a gentleman who proclaimed, he said, me, as of today, I am the president of Zimbabwe. So we want to hear what that is all about. But folks, it's not just about them, it's not just about us. We also want to open the mics to you, our listeners. Sfunukuzuthi, what is your thoughts when you're thinking about ezombusazwe eZimbabwe? And also, we want to hear you communicate with some of these representatives. We want to hear you talk about your woes, your cries, your celebrations. Are you even going to vote for these parties after you speak to them? So, we're going to be opening the lines to you. Sfunukuthi lingene lani kuhlelo mopindane miwo mchirongwa. Li kulume imibono yenu mayelana ngezombusazwe eZimbabwe.
Vanzo. Mike.
What's up?
Good to see you, man.
Welcome back.
You're looking good. I like the new shave.
Ish, man. I feel sexy. So, my first.
Yeah.
Vanhu ari kuti chiine zvepolitics kuZimbabwe.
Anzi kuri kunakidza.
Nasa, handiti patsa nenyaya MDC yatonyatsopinda punda
futi. Yes, tanga
tichere. Vanhu vangachema, chema, chitoti, hey, vangu achifara, vangu achichema.
Zviri kwese kwese. Anzi, kufara kwevamwe, kuchema kwevamwe. That's how it rolls.
That's correct.
So, ameno, tichanzwa kuti zviri kuitika ndezve kuti kudii asi, well, like you said, nyaya dzana makupe nana vachamisa dzikuramba dzichenderera kumberi dziri mumatare, and we following through, you know, just to find out what's going on and what's cutting. But hey, today it's a day for the youth.
That's right.
We're hoping they are going to come in numbers. Mm-hmm. We're going to be talking about all these political dispensations, the new, the old, the bygones, the coming and the future. Mm-hmm. So we hope all the guests that we are hoping to talk to will be joining us, and we will hear how it goes.
Hey, people are already in within their numbers, man.
Yes, mate. That's how it goes.
Before when I got Donald, hey, my brothers, and I pinned up.
Yes.
Only brother knows Donald.
All Donalds are my brothers.
Our brothers. But like as you said, it's going to be really interesting. I personally am looking forward to hearing from some of these youths, especially Bondo.
Okay. Why Bondo is especially?
However, no, it's not. It's well. My apologies. Let me not say especially. However, today marking a day that is very controversial around MDCT, I would love to hear what him as a youth with such a high position within the party has to say. Can I ask you? This is happening, but we still want you to vote for us.
Okay. It's interesting because I can see like on the guest list we're looking at here, Mike. Mm-hmm. You know, talk about Louis Matutu. There also has been quite a lot of controversy going around the primaries, you know, the election processes.
Exactly.
We only saw just 2 days ago and yesterday there were demonstrations at the Zambia headquarters. So it seems it's everywhere, you know. And what can we say about Tinashe Jonasi, the man who says, I'm now the president.
I was talking to
him the other day. Off air, and he was telling me that they are already starting to organize a new setup for all the embassies across the world for Zimbabwe as the president.
Okay.
So, hi. Apana umira mushe na.
Ndambira gapi le mchirongo ngakangena mhlelo. Kodwa hey balaleli wathi ngilibe ngiyelele. Yebo mthwakazi omuhle okhuluma nguMike Hobe umsakazi wase Studio 7. Lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo kuhlelo The Connection. We're talking about e-politics ezombusazwe. Sifuna ukuthi abasakhulayo abangamalunga noma esingathi isiphathamandla or ama representatives of ama parties achiyeneyo. Ukuthi bangene lamhlanje kuhlelo bakhulume lani balitshele ukuthi 1 why do they want ukuthi libavotele 2 bazayenzani ukuthi bathuthukise impilo zenu. We're going to be hosting ngesikhiwa sithi i-political debate ukuthi sibabuze ukuthi kanti these is the things that are happening ezombusazwe eZimbabwe yazi like recently abodokotela babetshengisela abonesi babetshengisela. So sifuna ukuthi bangene bona kuhlelo basitshele ukuthi okay no. Yehlisa umoya kuphathi yethu thina we looking to do XYZ ukuthi sithuthukise 1 abontanga 2 izizalwane zeZimbabwe so that impilo zabo improve zithuthuke. So that's exactly what we're looking to have. Njengalokho kushiwo ngibhuti wami uEvans lamhlanje sikhangela uba lo Brian Ncube who's the representative eZapu, uLouis Matutu, who is a representative eZanu, uHappy Mochidziva, who is a representative oMDC, ekhokelwa nguMnumzana uNelson Chamisa. Wena. Kanye lo Mnumzana wokugcina uTinashe Jonasi, who just came from nowhere, ku social media wathi, lokho okwenzakala kweZimbabwe, it's not constitutional. So, based on that, lami sengumongameli omusha weZimbabwe. So sifuna ukangena kuhlelo asichazisele ukuthi kanti njengalokho kushiwo nguEvans, they already setting up ama plans ukuthi kuzaba lama embassy achiyeneyo, they're going to be renovating XYZ. So sifuna ukuthi la yangena kuhlelo sizwe okuningi ukuthi kanti thinashi kuyini okwenzakala. So I'm looking forward to ukuthi bangene kuhlelo.
Mike, ichokwadi vatereri kwamaka pararira nenyika zvizvarwa zveZimbabwe. Nhasi tiri kutsvagiridza nyaya dziri kuitika mune zvematongerwo enyika, tichinyanya kutsvaga vakomana nevasikana vechidiki vari kutungamirira zvikwata zvevechidiki mumasangano avari kuti vauye padare tizombotandara nhasi tichikurukura, tichibvunzana mubvunzo, tichipindurana, tichionesana kuti zviri kumbobva nekupi, zviri kuenda nekupi. Sezvatambotaura, tina Brian Ncube nhasi weZapu, tina Louis Matutu weZanu PF, tina Happy Mochidziva veMDCT inotungamirirwa navachamisa kunenge kwaane masene mawandisa ikoko. Tozoitawo vaTinashe Jonasi vatiri kuedza kubata iko zvino veIdeal Zimbabwe vakatobudawo pachena vakati ini ndini ndapresident weZimbabwe kubva nhasi zvichienda kumberi. Saka takatomirira kunzwa urongwa hwavo hwekuendesa nyika kumberi semutungamiriri weZimbabwe sekutaura kwavakaita. Vari kuuya kuzoti tsanangurira kuti zviri kufamba sei. Saka tichada kunzwawo kwamuri vatereri kuti pfungwa dzenyu dzinotiwo kudii muchitaura nevamiririri venyu. Tinzwewo zvamunofunga, tinzwewo maonero enyu kuti zvinofamba sei. Vanoda kuvhoterwa ngavauye, vanoda kuvhota ngavauye, Vasingadi kuvota musauye.
Atiwadi. Do, you are fired.
Tione kuti zvinofamba sei.
But Mike, I hear our awaited president is here.
The president.
His Excellency.
Okay.
Your Honor, His Excellency Tinashe Jonasi, magadi enyimkom.
Aiwa,
tukufara, tukugamuchira ika muchirongwa. Welcome to our youth program.
Mr. President, tototanga nekuti vakateerera veruzhinji rwenyika kune vamwe vasati vanzwa vasingazivi kuti Ideal Zimbabwe iri kubva nekupi, iri kuenda nekupi, uye havasi kuziva kuti makatozvigadza kuva mutungamiriri weZimbabwe, vangangodewo kuzvinzwira vega muchitaura muchidimbu kuti muri kubva nekupi muchienda nekupi.
Ndinotenda. Ideal Zimbabwe. Ndinoona kureva kuti nyika yeZimbabwe inova iyo inopa mukana ichifadza neiri kupa rusununguko kuvana vese veZimbabwe. Nechirungu tingati isusu Ideal Zimbabwe iZimbabwe yekuti vana vese vemunyika vane uremu hwakafanana pasina kuti munhu ari padhuze nevatongi kana kuti munhu ari muzanupiye ndiye anoziona semuzimbabwe nakazara. Vari kure nevatongi kana kuti vasiri muzanupiyef vanoziona sevanhu vekunze kwenyika votozobuda munyika vondogara kunze kwenyika.
Aiwa.
Ideal Zimbabwe ibato rakashomewa rakatangwa nevanhu vanova vatinotiwo vari ordinary, vanova ivo vanoshungurudzwa nezanupiyef, vanova ivo vari kupirwa nevanhu vezanupiyef. Nokuti nyika yedu iri under masanctions, masanctions akaitwa nezanupiyef, nokuti zvinhu zvinofanira upfumi hwevana vezimbabwe huri kutorwa nevanhu vezanupiyef kuita hwavo. Saka ndomasanctions atinotaura iwai kuti nyika yedu iri pamasanctions, iri kutorerwa zvinhu nezanupiyef. Masanctions anonzi eamerica neamerica ichi asi masanctions because kana america ikasatipa mari yavo chiroiati tingatamira chii tinofanira kunge tine upfumu hwedu hwakawanda mbavha dzemuzanupiyef vari kuba kusanganisira vamugabe mbavha hombe navagrace mukadzi wavo mugabe chozoita mbavha dzechipiri grace category 2 chiwenga navamunangagwa vamunangagwa toziva kuti mupfumi vanoti vouna magold migodhi yegoridhe vananazuva petroleum tirikutongwa nembavha.
Mukoma Jonas, regai ndikubatei muromo tiri ipapo tinyatso tisakurasei tifambe nemi zvakanaka. Tanzwa zvamataura ndofunga nevakateerera vari kunzwawo zvamuri kutaura. Pane pandiri kutsvaga kuti musvike apa pamusati manyatsosvika pekuti vaJonas ndova president veZimbabwe apa makapasvika sei ndopatinoda kuti ipapo mukambopati gagaga 2 minutes tinzwewo pfungwa dzevamwe vateereri nevamwe vatinavo mudare.
Okay, Ideal Zimbabwe ipapo ratinoti nechirungu revolutionary party kureva kuti isusu hatipinde musarudzo sarudzo dzinoitwa vanhu vachiwirirana dziri pasanhingi patingati nechirungu free and fair isarudzo dzokuti tinova kuti tipinde madziri but takaona isusu kuti sarudzo dzinoitwa muzimbabwe isarudzo dzinoitwa nemauto hatioti masoja oro ani two tinonzi vet inonzi iyo Zimbabwe electoral commission kwatii izanupiyef electoral commission nokuti zanupiyef yakabudirira mukutora hurumende tinonzi macio yava zanupiyef tinonzi masoja izanupiyef tinonzi zim papers ztv zbctv immigration registration mabato ese madepartment ese ehurumende ava pasi peutongwa hwezanupiyef saka kuvhota kuitwa muZimbabwe ndiko kuti vamunangadza kwavari zvachifamba muZimbabwe sokutanga vana neZimbabwe zvai kuti munangadza asi kutonga Zimbabwe vamunangadza asi mutungamiriri wenyika yeZimbabwe munhu ari kutungamira nyika yeZimbabwe ndiGeneral Chiwenga vamunangadza vakaisiwa here zvokuti zvingoita sokuti munyika medu tiri kutongwa necivilian asi kutongwa nemasoja nyika yedu iri pasi pemasoja saka vachiwenga vakahwanda kumashure kwani kwavamunangagwa vachibhlidha vachisenga nebhanda ravo kufadza mukadzi wavo wechidiki anova iye akandofanana neuhipi hwaitwa nagreti mugabe wokuti vatungamiri vedu vari kuroora ngatingati pambi saka ukaora pambi uri mukuru unorasika
Mkoma Jonas.
Yeah.
We don't encourage language yakadaro pachirongwa panapa Mkoma.
Mamwe mashoko anozoti remei asi patata chida tine vamwe vakateerera kavanodawo kuzopindura vachizobvuma nekuramba zvimwe asi chimbotangai marudza vateereri kuti ndezve chokwadi here kuti ndimi mapresident weZimbabwe.
Ndakazviita president weZimbabwe pakuti ipo vamugabe kutonga kwavaita Zimbabwe vamugabe vaikundwa navatsvangirai musarudzo dzese dzavakaita vaikundwa vamugabe asi kuti vamugabe vairamba vachitonga nokuti ZANUPF vanonyora pasi atinoti iwo maresult emaelection before maelection sarudzo yaitwa vanyora pasi maresult aya kuti maybe opposition inodiwa muHarare kana kuti mumatauni vanongovapawo maMP nemakandira akati wande ikoko saka vanyora pasi kudaro vanozoanaudza maresult avo vakanyora pasi asinei nokubvotewa kwevanhu ngatitarisei sarudzo ya2013 2013 vatsangirai vakati iwo vakapokana nemaresult vakaenda kucourt kuhigh court vaenda kuhigh court vatsangirai vanga vane kodzero yokupiwa mabox atoti maballot boxes kuti vaverenge vaone kuti maresult akataurwa nezek anoenderana ene aya vakanyimwa mabox vanyima mabox zvinoreva chii kuti vakanyima mabox zvinoreva kuti maresult akaamaindwa nezek anga asingaenderani neakanga akavhotewa nevanhu ari mumabox atoti maballot boxes zvinoreva izvo kuti ZANUPF inotaura maresult ayakanyora iyo vamunangagwa sofa vari kutonga nyika yeZimbabwe havana munhu akavasarudza vamunangagwa sofa vakazviita mutungamiri wenyika futi saka isusu seopposition the reason why NDC isingatongi muZimbabwe isingatindi maitiro inyaya yokuti vari kutorera munhu diamond munhu asina diamond NDC kuda kutorera power kubva kuna munangagwa vachamisa vana maikupe vari kuda kutora power kubva kuna munangagwa munangagwa acho haana power akapiwa nani saka mukuru wenyika pakuti munangagwa wakazita mukuru wenyika saka ZANUPF iri kuramba ichitonga nyika nokudzipa masimba aisingapuwe nevanhu saka ndinofanira kuti ndidzipewo masimba ndiitewo mukuru wenyika otora from there nau dati dava mukuru wenyika
tapabata apo Mukoma Jonas, musaende kure, imbogara muri pedyo. Ndopata achida kuti vateereri vapanzwisise ipapo kuti mapasvika sei. Pane vamwe varipo pamhembo, iteererai vamwe vachapindawo vachitaura, tigoita kuti tisanganise mhinduro dzenyu nemaonero avo tigokurukura tiri pamwe chete nai. Batai zvenyu makadaro. Mike
angimzwile kahle umnumzana uTinashe Jonas echasisa esithi oqala yena he's now proclaimed himself esithi yimi umongameli balaleli esithi limbonile yena umongameli umnangagwa wathi it's not the people who put him there, it's the army. So lami sengiyasifaka lami ngithi yimi umongameli uncontested. No, it's not the word I'm looking for.
Which one are you looking for?
Unconstitutionally. Constitution. Yes, I know it's not joke. Anyway, So liyamuzwa umnumzana la uthi nasho esithi that's why yena sithi yimi umongameli ngenxa ukuthi yena ubona ngani it's not lawful indlela umongameli angene layo esikhundleni sokuba ngumongameli laye wasitshela wathi njenga even though yena wayenza lokho la msengikwenza khonoko kodwa ngiyezwa ngisanda ukutshela ukuthi we now have our guest.
My friend, we have had guests when it started.
Mr. Bondo has joined us.
Oh, Mr. Bondo
is in the building.
All right.
Wa Bondo magadi enyu comrade.
Tinofara, munofara here.
Aiwa, tikufara, tikugamuchira ikapa chirongwa, tataka tokumirira.
Aiwa, atasvika.
Ehe. Evans.
Masvika wrong time nekuti Masvika president vari pa phone vachibva kutaura kuti tatora Zimbabwe ndininda president mukoma tinashe Jonasi ve Ideal Zimbabwe ameno kuti zvamauya weimimi muchiti muri MDC zvichafamba sei nekuti hanzi nyika yaenda nevakomana.
Aiwa azvirambwi kuti vanenge vangofungawo kuti vari kwavari vatora asi nyika inobva kuvanhu kuva mutungamiri wenyika unosarudzwa nevanhu hakuna mutungamiri anozvigadza.
That's correct. We hear you there, comrade. So, comrade Bondo.
Yes.
Takupinza muchirongwa because we want to give you an opportunity to mutaure nezvimwe zvizvarwa zvekuZimbabwe that are looking to learn more, not just about MDC Alliance or MDCT, however, that want to have more insight, Kuti, why should they vote for you? And it is zvekuZimbabwe, when we're talking about MDC, there's so many issues and controversies surrounding just the name itself. So for me as a youth voter, please, let's start off by you telling me, why should I vote for a party that is kind of surrounded by so many issues right now?
Okay, aya. MDC, I now boss around one of my issues are Ganyanya Kuanda. As for now, Kizinga Fungir Venerano, Inongori propaganda, retry with us, we took my issues with MDC. As we say, Guzira Kuenyo, Furen Kungeta Shaikirwa, na President Redo Amogen Shangrai. Sangano kagara pasi ukasarudza utungamiriri unotungamirira musangano yezvino unenge uri iwo unenge uchitungamirwa naadvocate Nelson Chamisa vari president. Ava vamwe vaakumhanya vachizviti tine party kana kuti tine chii totozviziva kuti tova maplans esystem yezanupf yekutraya kudistabilisa nekuti kusumuka kwaita cyclone yatiri kuti advocate Chamisa yakanyanyisa zvekuti vane yapanika vana vamunangagwa vapanika kusvika pekuti vaakutraya kusenzesa mari kuti zvimwe vangavhiringidze vanhu but isusu tinoramba tichirepresenta vana vezimbabwe one munyaya yekuti vana vezimbabwe vawane rusununguko rwakakodzera kuti vana vezimbabwe vakwanise kuti vawane inonzi fighting chance. Saka fighting chance yevana vezimbabwe inowanikwa bedzi vakange tichifamba takatungamirwa naadvocate Nelson Chamisa kwete avo vanenge vachisevenzeswa nehurumende kuti vange vachidistabilisa musangano. Sekuona kwenyu maitikiro ari kuita zvinhu izvozvoizvo munobva mationa ruoko rwezanup f mukati nekuti vavhunduka. Isusu hatingati kunotori nemaissues nekuti tinoziva kuti MDC kune MDC 1 inova MDCT inotungamirwa navachamisa tine vese mamwe vanga vakambinge vaine mapato avakanga vanawo tiri kusevenza tese under MDC Alliance. Saka izvo zviri kuitwa nanamama maikupe aiwa kuitawo kana makatarisa yavaiita kubulawayo yanga isiri Congress bodo kwete iyo ndo yakanga ichingori gungano rally yavaiitawo ikoko nekuti madelegates ese anofanira kuenda kumdc Congress haana kuenda ikoko hakuna delegate yakainvitwa ikoko kunze kwaivo nemabogus people akanga ariko vamwe vasiri musangano vasina kana kadhi remdc vakanga vachinosvika vachinzi vari kupiwa zvigaro ikoko nekunge vachiparticipate.
Mukoma Bhondo.
Yeah.
Tanzwawo kanhasi maripota achitaura kuti mataredzi mhosva vataura kuti amaikupe navachamisa ngavambomira kuvhiringidzwa, ngavasiyiwe vese vamhanye nechinhu kusvika vagadzirisana kumberi uko. Zviri kureva here kuti tinogona kuzoona vachamisa namaikupe vachizodzoka pamwe chete kuti ngatigadzirisane tiwirirane, kana kuti tangomirira kuti tizoona kuti achadonha ndeupi?
Aiwa pete, chekutotanga chandingadewo kuzivisa ndechekuti matare asi vanotaura zvakanyanya zvavo kuti vazoziva kuti kweMDC zvinofamba zvakadai, asi vanhu variko zvinoitwa nepolitical solution. Asi nyaya iripo ndeyekuti kudare zvabuda nhasi hazvina kureva kuti vamai kupe vanzi veshuwa shuwa vanotore MDC. Vangotaurwa izvo kunzi aiwa nyaya haisi agent, inokwanisa kuti irambe iri mumatare, haina kutoraswa, iriko kumatare icharamba ichitariswa pozobuda judgment pamusoro penyaya iyoyo. But isusu zvedu aiwa isiyo, isusu senge ini ndotungamira vechidika nyaya yekutarisa zveizvozvo zvemajudgment ekuti makoti ati kudini, ndozwa kuti makoti mazhinji vaveze majaji akawanda ari ukwayo vanenge vachitori vanhu vari influenced nesystem. Saka zvavari kuita izvo tozviziva kuti varida kudraila kuti tinosvika kumaelection tichinetsana nenyaya yezita iyo inenge iriyo inenge ichivapa advantage yekuti kuite kunge kune confusion kweMDC. Isu taakutoenda kuvanhu, vanhu vanotoziva chero mai kupe vakazvitini neyangu yakunze MDC Tokozani. Vanhu vachata kuenda kubaloti vanenge vachiziva kuti iri ndo bato rekuvhotera. Ava havasipo. Saka izvezvi taakutonotanga makampeins edu awareness ekuti vanhu vazive leadership yavo, vazive kuti uyu ndiye kansela anenge akamirira pati yakati, uyu ndiye akamirira, uyu ndiye MP wedu, uyu ndiye president wedu. Saka hazvisi zvinhu zvinotityisa chero vakaisa confusion yakaita sei veZANU PF. Isusu taenda kuelection tiri kuenda kunobudirira sarudzo idzodzo nekuti tichaenda kuvanhu, ende vanhu vari kutida, ende vanhu vari kuziva zvavari kuda. Ndotoaziva kuti maikupe vanodeedzera vachiti Congress rali iyaya vakadeedzera, asi yoshaya vanhu. Isu tikaenda mubla wayo tadeedzera imomomo toita vanhu 50,000. Saka zvinei zvazvinotoreva kuti vanhu vari kuziva zvavari kudii, zvavari kuita. Hapana kudzokedzana kuchaitika nekuti hatingadzokedzani nevanhu vanenge vabetraya vanhu, hatingadzokedzani nevanhu vanenge vatengesa ningi musangano sezvaitwa naanamai kupe. Ende tozviziva kuti zviri kubva pamari dzavari kubva kupiwa kuhurumende. Semunhu akagara ataura munoyoka interview yavo yekuuk uko vachitaura ivo vachiti vari mupolitics for money, ende tozviziva kuti zvava kuita zvava zvemari. Isu ticharamba tichiita zvevanhu nezveupenyu hwamangwana nerugare rwevanhu, ndozvatinoramba tichirwira kuti vanhu vawane rugare rwakaa.
So, comrade, tell me, what exactly are you promising Vechidiki with regards to how you can uplift their lives and change their lives?
Chekutanga ndechekuti kubato redu removement for democratic change, Vechidiki vese ndinovati anda my leadership takakwanisa kunosekiwa kuti tibvise nyaya yeyouth marginalization yakanga ichitika across political divide. So iye zvinezvi taane mukana wekuti vechidiki vange vachikwanisa kukondesta semakansela vakondesti semaMPs vanomiririra vanhu mumatare malevels ese angave anoda kutungamirirwa vanhu even kucabinet. Saka ndiri kutopromisa vechidiki kuti panyaya yerepresentation ivo vachange varipo vachirepresenta chivanhu. Tobva ipapo tine nyaya yekuti kumastudents tine urongwa hwekuti tidzose nyaya yemagrants nemaloans yekuti vana vanenge vachienda kuyunivhesiti kutertiary vange vachikwanisa kuzvibhadharira vari ikoko uye vachizvitengerawo zvekudya nezvekupfeka sezvaiitika kare. Kana isusu tapinda pahurumende, tine promisi zvakare kune vechidiki iri pamusoro pejob creation. Isusu tinozviziva kuti hakuna nyika inorarama isina vashandi sezvamamirira aita Zimbabwe. Saka izvozvo hurumende inenge ichitungamirwa navachamisa yapinda ichaita chokwadi chokwadi kuti mabasa awanikwa. Sekutaura kwavo munovanzwa vachamisa pavanotaura kuti paya panenge pakarurwa kunzi
hapana basa, pachange pachinyorwa kunzi hapana munhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mabasa. Isi tinoti munhu wese kubasa mukunge tichinge tapinda mukutonga.
Comrade Bondo, pane muteerera ari pamhepo, pamwe ane mubvunzo yaanodawo kuti mutemunzwe kuti ari kuda kuti kudii. I hope vanonzani President Jonas vakateererawo muteerera. Regai timbotora muteereri tinzwe kuti vari kuti kudii. Musaende kure, pamwe mubvunzo yave inodawo kuti nemiwo mukande one or two words in it. Halo, mukoma vekuti weshe.
Ava.
Makadiko.
Aiwa,
isu tinofara, isu tinokuchingamidzai muchirongwa.
Ndinotenda zvikuru kuvamo muchirongwa nehasi.
Tina vachidziva paredhiyo apa. Tina vaJonas zvakare vakabatawo runhare mapinda muchirongwa. Muri kuonawo seko kuri kuenda nyika iyi.
Chokwadi chokwadi chaizvo vatoda kuti titaurire nechokwadi, nokuti zvinhu zvinomirira zvakaita kudai so. Napa zviri kuenda. Vakomana ava vanachamisa chokwadi vanga vane access yokuti vangagone kutungamirira nyika. Asi pamamirira azvaita izvinezvi kana vachidhonzerana kudai so, handione vachikunda. Nokuti varume ava vezanupf madzozozo chaivo vakatogadzira kona zvacho dzese. Nokuti ichi chakatingapa ndidhiraivha tete, kombi yakanoka ndiyo ikungopamba. Kupfumbuka kuti wainouyo hauregere kupfumbuka, kungopfumbuka. Saka vanofanira kutongwara chaizvo kuti dai ndai nandirini dai ndichikwanisika kuti ndinokwanisa kubatanidza kupe na chamisa ndakagadzika apa ndanyatsovaudza chaizvo chaizvo kuti zvamuri kuita hazvisendi. Chinhu chakatadzika nakupe chinhu chimwe chete kuti kupe akakurumidza kunoita yake pati iye ushanisa zvidaiemdc kuti akutokanganisa nokuti akabuda akaburiswa mupati haasisimo muparamendi kureva kuti haasisimo mupati haafanira kuti asisenza zvakana yekoti yatonga izvozva hanzoti yatonga ichifungei kana mhenimitemo yake iriko. Saka kusenzeso panapa pasenza mari yezanupf irisenzesa kupe kuti aibve kutsemura mdc iyeuhunge nokuti mdct iri kuidzwa nachamisa chokwadi chokwadi yakahwina.
Ayo
yakahwina.
Ndiri kunzwa ndofunga vakateererawo vabvondo varikowo kumusangano wamuri kutaura nezvavo uyu. Hamheno mukoma Jonas vamusina kumbobatabatawo nezvavo, manzwawo kuti varipo here avo?
VaJonas ndovakuti ndiri purezidendi
hongu.
Gwenda vachiotakudaro mapurezidendi havasi kwaonawo here kuti mapurezidendi avo inge varipo kare mapurezidendi? Takatarisa apa tingotarisa kuti pana purezidendi achaita zvokubira, pakoita purezidendi achavhotirwa nevanhu saachamisa. Achamisa ndo purezidendi achavhotirwa nevanhu, pakoitawo vamunangagwa purezidendi achabirawo. Saka ndoatikatarisa kutarinawo haazana Jonas vamukutaurao
vakateerera vari kuzvinzwirawo vega zvamuri kutaura vava vakamiririra Ideal Zimbabwe nevakamiririrawo MDC yacho. Tinoda kukutendai zvikuru nekupinda muchirongwa. Tinoda kuti tidzokere kwavari zvakare tinzwewo kuti vari kuti kudii nemazwi amavasiyira, tione kuti zvinofamba zvichienda sei kumberi.
Tinenge takateerera chete.
Ndizvozvo mukoma wangu, maita basa imi nekuuya muchirongwa naye. Ndatenda zvikuru, mava nezuva rakanaka.
Right, Evans.
Uyamuzwa baba kuti uti?
Ngiyamuzwa umlaleli, kodwa wathi ngiqale lokutolika ukuthi umnumzana uHappy Mo uBondo ubesethini lapha, ngoba ngibona umlaleli esecomplaine esithi mtoleki please asizwa ngenxa yokuthi abantu bakhulumisa ngesishona
kuyeso.
Balaleli lapha, umnumzana uChidziwa uyachasisa, ngimbuzile ngathi kuyini okwenza ukuthi bona babone ngani bazanqoba kukhethwe, kakhulukazi nxa sesixoxisana lokuthi bona babona ngani abasakhulayo bazabavotela. Into yokuqala, uChidziwa uyasho ukuthi ubona ngani abasakhulayo bazasekela ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzane Nelson Chamisa kanye le-alliance, ngenxa yokuthi into yokuqala, one, ngesikhiwa bathi kule fair representation, lokho kusho ukuthi bona bayasho ukuthi njengebandla bakhangela ukuthi ba they ensure ukuthi abasakhulayo bakhona ezikhundleni o noma nje bazathola ithuba lokuncintisa ezikhundleni zokuba yilunga ledala leParliament noma yikansela, at least abasakhulayo bazalithola ithuba lelo. And then okwesibili uyasho ukuthi ama student loans lama student grants imali yokuhlawulela imfundo uhulumende will bring that back to ensure ukuthi nina njengabantu abasakhulayo you get ithuba lokuhamba esikolo noma ecollegeation just indawo ezijeneyo zokufunda. And then into esithathu eqakathekileyo kakhulu is the one thing that abasakhulayo abaningi keep crying for, i-job creation. Uyasho ukuthi bona njengebandla njenge-alliance banganqoba bangangena bathi ngithi sithi i-White House hayi cha ku-office kuba ngumongameli uyahleka bangangena ku-White House.
You need to go back to Africa, my friend.
Ngiyadlala ukuthi ngiyeke ukudlala, kodwa uyasho ukuthi bona umnumzana uNelson Chamisa angangena ku-office yokuba ngumongameli, they will generate i-job creation, kuzaba le misebenzi etshiyeneyo eyokuthi what thina njengabantu abasakhulayo sathola ithuba lokwenza imali. So that's basically synopsis lokho ushiwo ngumnumzana uChintsiva for those that didn't get it. And then umlalele la simzwile esengena la esethinta esexoxisana esesithi ayiphambili lo mnumzana Nelson Chamisa ngenxa yokuthi basically lokho kushiwo nguChintsiva esithi yena ubona ngani uChamisa uzathuthukisa impilo zabontanga. And then u-Evans uphinde wambuza wathi kanti lo munye uguest umnumzana Tinashe Jonasi yena othi ha-a yimi umongameli, umlaleli wafa lokuhleka sithi kanti uJonasi does he not know ukuthi umongameli kumele akhethwe labantu, hatshi ukuthi phonguvuka usithi yimi umongameli.
The beat goes on, huh?
Yeah. Yizithi lo munye umlaleli uNdiweni. Baba Ndiweni unjani?
Ngiyaphila baba, linjani?
Hayi, ngiphilile baba, siyakwamukela kuhlelo, usungenile baba.
Hayi, ngiyathokoza kakhulu.
So lapha silamagesa ayi-2 okwamanje. Silo mnumzana uHappy Mochitsiva, yena who is a representative eMDC ekhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa, kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi, yena othi ongumongameli webandla elithiwa yi-Ideal Zimbabwe. So I am not sure ukuthi wena is there anyone in particular that you want to talk to between the two, noma nje ufuna ukuzikhulumela umbono wakho?
Hayi, mina bengifuna ukuzikhulumela nje umbono wami ba.
Khuluma ke sizwe ba.
Okokuqala, makukhulunywa ngebandla elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa, iMDC besiyazi izolo isakhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai. Asikwazi ukuthi ngabe obakuthembisayo kungabe lokho kusafana yini la izolo, kumbe mhlambe labo ngabanye bafusa ukuthi bakhukhumeze izikhwama zabo ezikhukhumale njengalokho esikubonayo kusenzakala. So bangathembisa intsha ukuthi baza kwenza lokhu lalokhuyana. Kade si uhlupho olukhona ngokuthi i-division ebekhona phakathi kwabo manje lo makhuphi ngenye into ephazamisa abantu, ebachiya abantu bengathi abasakwazi ukuthi bakhangele kuphi baye ngaphi, ngoba iMDC vele besikhangele ukuthi namhlanje masikhuluma senze nje eZimbabwe ukuthi kuze kube ngathi kubustebhu nyana okuncane khonoku kuvela kwi-MDC eyayikhokhelwa ngoba uTsvangirai. So namhlanje asikwazi ukuthi manje ngoba abasibonisa khona masebehluthulelana umbangazo lo osukhona phakathi kwe-party eyi-1 usisibonisa ukuthi it's not about leading people, but it's about ukuthi abanye abantu babe rich ezikhwameni zabo kuphela. Mbona ngani is about that? Noma bengakhipha imbono yabo betsho abangakusho akusasenzi sigcwale ngempela ukuthi sizwisise ukuthi for sure iMDC ingalikhulula ilizwe mhlambe iyenza kube ngcono ngendlela osokungakhona. Ngokokuqala bekufanele ukuthi khonokhale kwi-division yikho sokuphambanisa manje okuzayenza i-conflict maybe le MDC nalekhokhelwa nguChamisa isingagcinisisi ba ingasaphumelelanga ngenxa yesizathu esifana lesi. Ngoba abantu kadesi abasakwazi ukuthi i-direction yithu engiyengele basayikhangele.
Wathi ngumbamba umlomo Ndiweni, siye kuChitsiva sizwe ukuthi yena uthini ngalokho. Angithi baba ungayindawo angithi.
Okay.
Right. VaChitsiva.
Varipo yena. Comrade Bondo.
Hayi, wathi pano.
Right. Nyaya yenyu yapo.
And this is not nonzo here eChindebele.
Hayi, wathi nonzo.
Right, mamunzo yere mtereri zvanga chitaura nenyaya ye division.
Yes, ndamunzwa.
Munoti chiina zvo izvozvo?
Ishi ndiye kuti panogona kunge pachita sekuti vanhu vanoti hatichazi kuti toita sei, but chekutanga ndechekuti vanhu kana vaiteerera politics kubva kudhara, amai kupe havasi kunetsana naNelson Chamisa kwete. Amai kupe vakatanga kunetsana nepati kare, vatsvangirai vachiri vapenyu. Kubva kwatakaita nyaya dzekubva kuCongress, mai kupe ni rebel kumovement for democratic change, vachitaka vachengeta sevari rebel. Kubva takaita no reform, no election, tikabva tikanosvika pekunge tapapoinwa mavice president, vaingoribhela chete amai kupe. Tikaita alliance vakaribhela, ndopa vakabva vati havachatouyi zvachese. Saka izvi zviri kuitika izvi hazvisi zvinyowani zvekuti vanhu vandasingafungidziri kuti vangatoti va havachazivi kuti voita sei nepamusoro pekuti mai kupe vari kuti zvakati, because mai kupe have always been a rebel, and zvavari kuita ndo rebellion wavari against vana veZimbabwe. What I can say kuvanhu ndezvekuti ngavasavhiringidzwa naizvozvo, asi kuti vazvizive kuti mabasa emuvengi ari ipapo ari kuitwa izvozvo. Ivo vanhu vanoziva kuti munhu akasara pautongi hwavatsvangirai akanobata pachigaro chaitungamirwa navatsvangirai, the advocate Nelson Chamisa. Saka hazvifanirwi kukubvira zvavavhiringidza kuti ndiana kuti kupe ava kutungamira here, vanhu vachamisa vakutungamira here, nekuti akasarudzwa nenational council yeMDC ndivachamisa. Ane kwanisa kudedza musangano unonzi National Standing Committee uchigara ndivachamisa. Anokwanisa kupedza National Executive yemusangano uchigara ndivachamisa. National Council ichigara ndivachamisa. Maprovincial Assembly ndivachamisa. Amai kupa havana kana one musangano waisiwoyo maorgani emusangano wavanogona kuti vadedza ukagara. Saka havasiri mutungamiri weMDC. Ende vanhu havafanira kukonfuzwa nazvo, nekuti zvinhu zvewanikwa zvinotoitika mukati mechimurenga. Hamunobudi mese pamunofamba, zvakangofanana nevaienda Kenani. Hana unosvika vese, vamwe ndovakadzokera kumasure, vamwe vakatengesa. Asi
okay, mira ndi kubati yemuromo. Baba ndiweni umzwile ini uchidziyo?
Ndaleli nyamuzwa kuhle, ngingakhuluma kuye ngimphendulelana.
So ngicela umphendule.
Right. Okungenza sitsho kanje ukuthi thina namhlanje singabantu esingane silahleka i-direction. Ake sikhumbule maduzane futhi kade simanje nje bekulodaba lwabo luphoswe emthethwandaba enyuzini, bengilalela inyuzi mina namhlanje. Uthi imthethwandaba uthening nge-division ale isapotile uMike Khupe. Anti kade sisigaba esikhonayo sokuthi basebesile ukuthi bekule problem vele weyibhekhi thina singazange sizwe, esebeyithuthisa namhlanje ngesigaba sokuthi kade sinto esikhona songani kule liyani into leyana okuthiwa we support this guy and low high in the end of the kwazi ukuthi bonke bebengabe MDC khale sisigaba esikhona isigodi ephuthe eBhayibhelini lijani. UKristu kwenye indawo makade ekhuluma uJesu uthi yena angeke kwenze ukuthi kakhulu idemoni likhuphe elinye idemoni, wayekhuluma ngento eyodwa efana nayo. So angeke kwenze ukuthi ukhonze inkosi ezimbili ngasikhathi sinye, uzothanda enye uzondenye. Khale sisigaba abasenza we are fighting in one party that is very dead, ekade esingakufuniyo thina. Asifuni ukuzwa ukuthi kuthiwa kule MDC kaba ne MDC kaba, sifuna ukuzwa iMDC A1 ebambeneyo, eyiparty A1 ekhangelele ukuthi irule this can't e one part. Azange sizwe ukuthi sina izani kuthiwa ibusile all these years ukuthiwa i-dividing. Anti yamuntu ithe i-dividing izani right now. Kwasikwathi esigabeni sokuthi manje kuhle kube iphetheka kwenye. I-Lacoste yaphumelela and then i-G40 yanyamala. Anti yamuntu ithe angikhona ukuthi njani. So isigaba esikhona yisona esizama ukuthi asifuni kube i-two things. And by doing that they are giving a very good chance kuzani PF ukuthi win. And that's what is going to happen. Khangelani siboneni madoda, ama-elections are just around the corner. And into yenzakalayo le bengehle ukuthi bayi-rectify ngokuthi basupporte this and basupporte that. And this thing bafanele bahlale phansi bona as a party baku discuss baku solve babe nendlela yokusolve bebe nendlela e right eclean ezakwenza ukuthi base bebuya back yithi thina ama supporters esiphathele something strategy esisplay esizasizwa right now. Amputhela manje ngakukhuluma this and that, yes, but when back news bezikhuluma kathi simbijana zithi zona uMike Khupe idaba lolu phoso emthethwandaba wasupportwa wakhahlelwa khathana, but i support iye kubani? Mike Khupe. And esikwazi ukuthi naye uMike Khupe for all along was the vice president of the MDC uMorgan Tsvangirai. Lokhu kukhuluma this and that lekhana lokhu bekumele bakwenze kodwa sihlandaba lakho thina singene kakhulu nasi ukuthi babuye bena beyisigaqa besizakithi bengabuya behlukene bazokwehluleka ukuthi basiwine sizavoteli zani.
Hayi ndiweni sikuzwile kahle, siyabonga baba, bekuhle ukuba la kuhlelo baba.
Ngiyabonga kakhulu baba.
Thank you.
Okay.
No, Nimuzile Mfowethu. He's pretty much talking about how worrying it is to see the divisions within
the party
mm-hmm. which they are basing their hopes to see progressing and hopefully deliver them from what they think is, I don't know what to say. But hey,
Holy Land.
Wow, it's their take. So maybe, Mike, it's not fair
it's
of us to...
All right.
So, tisatita zokera kuna mkoma tinashe, Mike. Urukumbu wone roti unema comments aka onda.
Our
friends and...
Bengihleke comment eka Onias Vengesa and mama give us a signal. You know the whole story behind mama.
I know the Julius Malema challenge, right?
And then Colin uphinde wathi MDC Alliance ndizo and then MDC abantu bayayithanda Nkosi yami.
But
and then Nomaya Gugwans, as the youth want a change in Zimbabwe, and we have had enough of fake promises. We want someone new to lead the nation. I don't know, could that be Tinash?
Yeah, well, maybe. That's not for us to rule and judge. We leave the ball in the hands of the players, man, and then we watch how it goes. Kuno kukunakiza, kuno kukuneva, kuna mae mfundisi gonese, varu pachirongwa, kuna babawe shumwe, yafata guri, varu kuona nesu pachirongwa. It's exciting, right? Anzi na Sandra Mambije. Kola ava shavaru kutawara wano shitora kupi. And this is what the rapper would ever. Honestly, and this is it. And the Taruvinga Richard in UK, Arudog Tima Fonere, and the Sandra and Fonere Zagare, she's in South Africa. Gabriel, please call me in Johannesburg. And Ripa Shaka Zulu, and the Chamisa Chibaba, Baba, Chemadzi Baba. Who? Okay. That is not me. Ameno wa mwarugutuo anzi bondo bondo apo na vachamisa panyanga kana ni madongi anenge awe ne internet
singa kahambi ku Tinashe wethu sithatha umlaleli ngespangpang mlaleli unjani baba
hayi yaphila
so baba usungenile kuhlelo namhlanje sixoxa labasakhulayo abameli amabandla atshiyeneyo kuhlelo kwamanje silo mnumzana uHappy Mochitsiba yena who is a representative oMDCT ekhokelwa ngumnumzana uNelson Chamisa kanye lo mnumzana Tinashe Jonasi ongumkhokheli webandla ekuthiwa yi-Ideal Zimbabwe lo owazithi yimi umongameli welizwe leZimbabwe omutsha so angazi vele ukuthi ukhona umuntu ofuna ukukhuluma laye first noma ufuna uzikhulumele umbono wakho first.
In this case, it's not a good thing. So we have a lot of people who are not going to be able to do this. My study party at right to see you. You know, so many of that's correct. That's study for nothing. I would say that.
In a signal yakhe I go right.
Ah, Matshazi, khanye ngani awuzwakali kahle baba. What's here so bekucingo phansi and then we'll call you back ukuze uzwakale kahle uhlelwa ngithi baba. Matshazi. Hello.
Have lost him right there.
Mm-hmm.
I hope you heard a bit of what he was trying to explain.
Basically, he was touching on, of course, the issue between Makupe and advocate Nelson Chamisa.
All right.
Sure, they expect them to be part of one part. As we are good on dog, So it'll be interesting. Okay, let's first go to Advocate Vondo because I really have this itching question
for Comrade Vondo.
For Comrade Vondo.
Okay, let's have it in a real snap to name Chere, what a bata foot, what a kamisa, shoma.
Comrade Vondo. Murunzana, I can't argue with Zukto as Shushokti. Vachamisa Gwarudonza, my Makupe Arudonza now. How do you guys plan on solving this issue? Is there a way to solve it?
Issue ripon de good those good one is NPF with the outside on the Panina, I cannot find a problem. Cannot go anima part of my weary. As chokwadi, kuna mapato maviri. Bato rinongori kori mwejete, rinotunga mirwa na Chamisa. Iyo yango woka splinda kadongwe, kangodona kachinda kudiviko kukoka kuna Maikupe. Chokwadi chiriponde, chekuti zani iruda wati zite, ndo sani mchona tawano mayono zaura ZBC, Maikupe wa chiki wanguva hae kusura wa chita ora pae. Muti ndo sawarga watu wano waone saizozo. Aswa wanawe Zimbabwe. Paris no achinjera. Yes, kune vamwe vari kuona sekuti panogona nge paine problem. Nenyaya Maikupe badinini kwandiri ndakatotarisa Maikupe hapana kana kwavari kuenda. Kwatova kuparara vashandiswa ende vachangoparara silently ndichangoona zvanyarara. Zvinongoita 2 weeks or so zvinenge zvapera zvana Maikupe izvo. Nyaya iri kutoripo kuona veZimbabwe. Haisi kuti tifocus kunyaya dzaMaikupe asi ndeye kufocusa kumuvengi wedu anova iye ZANU-PF yatinoziva kuti yakatidyira 38 years dzeupenyu yatinoziva kuti yakaba umwe upati yeupenyu hwedu isu vechidiki vezera redu iri tikarega vamunangagwa vachinotungamirira nyika panguva iri kutevera zvinoreva kuti tiri kutonosvika kumaage ekuti tichipihwa mapension tisina kubata pasi yanguva yedu yekuti titarise muvengi anonziwo the bigger picture nekuti iye ari kuda kuti dhaivheta titarise Maikupe enani munhu azina kana zvaanotibatsira nazvo kana kuti titi mungafere muchinzi mucharwisana naye nekuti havana kana council seat yavachawana kana NPC asi kwati nekuti election muri kuona vava kudedzera kuti July tautoenda muelection bcause vari kuda kuti tishimo kuti iri in confusion asi vana vezimbabwe ndovachirega kuva confused vazive kuti Mwari arimo mukati menyaya yedu. Mwari anoziva zvokwatiri kuenda. Ndosaka vanhu vakawanda vachiunganira vachamisa. Vanhu vakawanda vachiteerera vachamisa. Isusu handei neuwandu hwedu. Handei tinovhotera Advocate Nelson Chamisa. Zvinhu zvedu zvofamba zvakadi zvakanaka.
Okay. Let's just make one thing clear, folks. Vachidziva, I respect you. And also, ndikona mamwe ma comments arikubuda pa page Radio Studio 7 VOA. Folks, we do not encourage one bad talking people panaba pa platform yedu, and secondly, bad language pa platform yedu. So please, people, let's speak here and debate, especially as youth. Let's debate in a very, very positive manner. We can always, it's okay to have different opinions about each other as people. However, we do not encourage one, bad talking individuals, or two, giving bad names. Loko asikusekeli thina njengomsakazi. So vanzo kuti
ndirikuti nguva yedu ka yakuda kuenda chienda kumapena tine mutereri watatambo bata tichititende kuna Comrade Vondo vachiripo here mutereri
Nderera chiripo hongu.
Ehe, kandaika mazwi maviri matatu munyaya iri panapa. Imi muri vekwani, muri vekwa Chamisa here kana kuti muri vekwa Jonas kana kuti muri vekwa kunonzi kwani?
Ini ndiri muri weZimbabwe.
akanga aristera baba vakashaya vasangirai asi ndokubva vafirwa chitanda kuna vachamisa.
Alright.
Tinoramba tichitevera tichiti ndine uropa mandi panguva yapera ndinokumbira kufona zvemangwana.
Mangwana tichakutsvagaiamisa
semaZimbabwe real content Zimbabwe real MVC hatisi kunyeberwa nebhondo iri kuitwa apa kuti ZANU-P F vari kuda kuzama kugongodza vachishandisa Mike Cooke neto tine mukombana wekumaraini kwangu ko ini ndiri mugari wekugokwe kwatakaona kwakakanganiswa tairima tichibudirira nekurima donje donje harisisina mari iko zvino izvi zvine zvakaitwa nezanu-p f asi nezvatinoziva zvirikuda kuitwa navatamisa donje riya tichadzokera muhome ende kuenda kumabhengi tichinopiwa tichibhadharwa naro. So zvandiri kuda kungoudza vari zvinji vezimbabwe kuti is just confusion iri kuitwa nezanu-p f ichishandisa mapato uye mataro ezimhosva kuvapa mashoko kuita kufanike mumvc mune confusion. Isisi mavoters tinoziva kwatinovhotera MVC Chamisa ndizvo kwete Abednego Bhede namaikute hativazive taivaziva kati ndine urombo kuti maikute maikute Zimbabwe makavaona vakanga vasingadi kana kuteerera kana kunzwisisana napuresident Tsvangirai vasati varwara vanga vaine nharo vakanga vachitova president ndiwo before isusu vanhu. So isusu zvatisingadi zvedu idhiskodhi ravava kuda kunyanya kuita iri rinonzwisa tichi mai ava. So isusu tiri behind Tsvangirai 100%
vamutsvakiwa ndine urombo ndine urombo ndichakubatai musati masvika kwamamuchida kusvika asi zvamataura tazvinzwa ndovimba nevateereri vakateerera vanyatsonzwisisa kwazviri kuenda nako ndoda kuti ndikutendei nekupinda muchirongwa tichakutsvagai zvakare nhamba dzenyu tanadzo tigoramba tichikurukura mune mamwe mazuva. Handiti kamukoma wangu
zvakanaka studio 7 nezimbabwe
zvakanaka emukoma wangu
tamisa ndizvo.
You see, we're getting to the end of the day, and probably we want to have the two guests to say their last few words before we wrap up and see how it goes. To tangana ni na president. Mukoma Jonas. Aha, sorry. Zvinhu zvacho zvaramba zvowanda, vanhu varamba vateerera, asi I hope manga muchinzwa nyaya dzavari kutaura kuwanda kwadzakaita nekusiyana kwadziri kuita nekunongedzera kwavari kuita. Zvine zvazvinoreva, tiri kukumbira kuti tichienda zvedu kumapeto echirongwa chedu. In 1 minute, mashoko enyu ekupedzisira. Mukapedza toendawo kuna Comrade Chidziva toitawo the same thing. Mike, and we good to go home.
Then sayonara.
All right.
Semutungamiri wenyika mutsva ndiri kuvana veZimbabwe tiri 15 million hatingasingodzwi navanhu vatatu vanova parents shiri Emmerson Mnangagwa naGeneral Chiwenga vachinyepera kunge Lacoste vachinyepera kunge ZANU-P F vachinyepera kunge hurumende yenyika. Ndiri kuti kuvana veZimbabwe ndiri mberi kwenyu semunhu ngatiti revolution tiri kuti maelection ari kuitwa ndiye ZANU-P F haasi maelection enyika. Munangagwa anotori nemaresults emaelection muhomwe ndokuti kuvana veZimbabwe kutanga 1 May ngatiite action not election
ngatibvaiemaembasi ese
Zimbabwe maelection ngaastopewe tiite revolution ngatibvise ZANU-P F ibve mumwedzi wa May.
Right.
Thank you so much,
Mkoma Jonas, for coming through.
Comrade Chidziva, your last nguva ndeyato mhanya mukoma saka tochokupai 30 seconds.
Aiwa ndinotenda, ndinongoti kuvana veZimbabwe vese vakateerera. Aiwa ino yanguva yedu, inguva yekuti semaZimbabweans tidefine our future, tidefend our future, tisecure our future. Tinozviita chete nekuenda unorejista kuvhota kana usati warejista uye kunovhota nehuwandu haikonai kuvhiringidzwa nezvinounzwa nemuvengi anogona kunga achiunza zvinhu zvekuti aite kuti paite kunge pane kukonana mukati medu isu. Imizivai chokwadi chamunoziva mukati memoyo wenyu. Toenda kunovhota takasununguka tichizviziva kuti bato ririko rinotungamirwa navachamisa rinova reMDC anai.
Ah, thank you mukoma. Nguva ndiyacho mhanya, ndiyacho mhanya. Vanzi, we have 20 seconds so mina ngizabalisa abalaleli balaleli. Siyabonga kakhulu, bekuhle kuba lani kuhlelo olivalisayo. Masidibane ngeviki ezayo, ngizabe ngikhona. Ngumike Hobe.
Thank you very much to all our listeners. It's been a wonderful day. Hope to see you soon. I'm Evan Flinninger.